manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 11/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende rinotadza kuzeya bhiri rekuvandudza mutemo wetsarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill. Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vanoti kutanga mukupera kwevhiki rino vanenge vopinda mumaruwa vachitsvaga rutsigiro. Bato rezanupf rinoita musangano wepolitibiro nhasi kuti riedze kugadzirisa kunetsana kunotyisa pakurwira zvigaro zvekuva makanzura nhengo dzedare reparamende uye kuva maseneta. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende ratadza kuzeya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill nhasi mushure mekunge gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vati dare iri rizozeya nyaya iyi mangwana. Izvi hazvina kufadza nhengo dzedare rinopikitsa dzeMDCT idzo dzati dzange dzakazvipira kuzeya bhiri sekutaurwa kwange kwakaitwa navaziyambi nezuro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mushure mekuramba kwenhengo dzeMDC kuti dare ripararire vange vakasanobata chinzvimbo chemutauri wedare kana kuti speaker Varuben Maruma Hoko vabva vati nhengo dzedare iri dzivhote asi izvi hazvina kufadza nhengo dzeMDC zvekare.
How can we do that? Honorable members, how can we allow such a scenario to happen?
If we're going to have division,
Vanokokera nhengo dzeMDC team National Assembly vainocent konese vaudza Studio 7 kuti vashamiswa nekita kwavaziyambi sezvo vange vakabvumirana kuti vaizozeya bhiri iri nhasi. Vati zvave kuratidza sekuti vaziyambi nebato ravo rezanupf havachada zvekuvandudza mitemo yesarudzo. Vatiwo havachina chivimbo chekuti bhiri iri richazeiwa mangwana.
Mangwana handichaziva zvautoda n'anga ina ndiri n'anga ndaikudziva zvinoitika mangwana but ndimaitira zvaitika nhasi kundikudzi kuti chaita sei mangwana nemaitiro akadai zvinotonetsa so mangwana handichazivawo kuti zvavakaronga ndezvipi zvacho nekuti nhasi rakatarisira kuti tichange tichidi tichikurwa nezvinyaya yeamendment.
Asi vaziyambi vaudza Studio 7 kuti hazvaita kuti vaenderere mberi nekuzeya bhiri iri sezvo amai Priscilla Misahera Mwimushonga avo vane amendment iri kuda kuzeyiwa iri pekutanga vange vasimudare nhasi.
Honorable Mushonga was not around in the house and the first item amendment was yes and she didn't
Honorable Mushonga vange vasiri mudare nhasi uye amendment yavo ndiyo yange iri pekutanga havana vavatuma kuti avamirire saka hazvaiita kuti tenderere mberi nekuti vaizonetsana neni vachiti tasiya maamendments avo nekuti vange vasipo.
Asi vagonese vaudza Studio 7 kuti ichi handi chikonzero chine musoro sezvo amendment yaamai Misahera Mwimushonga yange ichikwanisa kuiswa parutivi kudzamara vadzoka.
Ai hachisi chikonzero chine musoro nekuti pamutemo tinobvumirwa kuti anonzi defer consideration yeclose kuti yamaclose anobva kuna Honorable Mushonga tozogara zvakare pamutemo wemuparamende tinoti izvo we going to defer consideration of those clauses and seek leave to sit again so there's nothing which actually requires us to proceed in a chronological manner. We can defer consideration of any clause at any point in time.
Amai Priscilla Misaera Mushonga, Varu Tendira Ninika, Name Committee of Paramende, we have a tarisir, we kunga mudare mangwana, Jime Rudagwandu, Zwande Jekuti, Mutemo Saruzo, Usungire Kutivarumi Nevakazi, Vawani Mukano, Kafana Nab Musaruzo, we o Kutima Patuaj, Matungir Wenika, Asungir, we kuboma Kazi Nevarume, Pajinjimbo, Shinoku Kwitswa Musaruzo, Vagones in a Baturavo, Vagones in a Baturavo, Vanda Kutizunzakawanda, Sanganisira kuti mutemo wesarudzo unofanira kudoma kuti Zimbabwe Electoral Commission ngaizivise mapato ese anopinda musarudzo kunodhindwa maballot papers pamwe nekuona kuti izvi zvinoitwa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vanoti kutanga mukupera kwevhiki rino vanenge vopinda maruva vachitsvaga rutsigiro. Izvi zvinotevera kupeta kwavakaita misangano mikuru yavange vachiita mumaguta ose. Gadziriro iyi iri kuuyawo panguva iyo Zimbabwe Electoral Commission iri kuti pane mapato 117 anyoresa kuti anoda kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika gore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Vachamisa.
Nyaya yedu iri pazvikamu zvitatu pakuparura kwatakaita urongwa. Chokutanga yange iri nhanga nyaya kana kuti nzwisa yokungonoparura musangano kumaprovinzi ese zvatinova zvatakapedzisa tiri kubhuruwa. Saka chikamu chokutanga chapera. Taakuenda kuchikamu chepiri chataakunopinda kuma door to door, imba imba, paprazi paprazi, ruwa neruwa, raini neraini. Nharaunda nenharaunda, kumaruzeva nekumadhorobha, asi kunyanya takatarisa kumaruzeva ndokwataa kuenda. Chinei hatiri kuti gogogo yeparuzeva kana kuti tisvikewo, kambeini tisvikewo yatiri kuparura tichiti handei kumusha kumunhu wese vari kumamishawo tichisvigira naye, kurudzira naye, mhere ngairire, shoko ngaritumirwe kuti nyika yaakuda shanduko, nyika yaakuda kuendeswa mberi. Hazvichinei nenyaya yekuda kuti tinge tichitatanwana isiri nyaya yemapato, yava nyaya yekutarisa zvakanakira nyika. Vamunangagwa nyika yavaremera, havangaigoni nekuti zvinhu zvavaomera. Vanga varipo kwenguva yakareba 38 years hatizi dzokutamba vachingogomera varipo. Tingati hedu gomera uripo, asi kungogomera tete hakuna kuti akukuomesera. Saka tova kuvazorodza patiri kuenda kusarudza apa. Ndosaka tinoda kunotuma shoko iroro mumaruva. Tapedza chikamu ichichazouya pachikamu chechitatu chatine taakudzokorora kuti taakuenda kunolonja perekedza mwana kambeini yatine taakuti akuperekedza nakuenda kustate house tichipedzisa nokukwengura nokutsvaira. Panenge yava mavhu nemarara, inenge yave nangemutange. Taakusumudzira nyika yose, toridza ngerengere, tosumudza ngerengere, wamandeyorira munhu kunzi uri papi, tichiverengana ipapo yebata mupfupi bata murefu.
Saka ishoko ripi ramuri kupa vekumaruwa kwamaakuenda kupa nyaya yekuvhunditsirwa inezvemavota registration slips zvavari kutaura?
Isu tinongoti vanhu ngavazive kuti kazhinji zhinji zvose zvinorema taakuda kunobudirira. Mukaona porema makata anoshora materu, mindo inoreva kuda kuedza, mamba kuedza ndo panofamba varoyi.
Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bato reZANU-PF nhasi raita musangano wePolitbureau muHarare kuti riedze kugadzirisa kunetsana kunotyisa pakurwira zvigaro zvekuva makanzura nhengo dzedare reparamende uye kuva maseneta. Asi nyaya iyi haina kupera uye yave kutarisirwa kuzeiwa zvakare svondo rinouya pachasangana zvakare Politbureau. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 kuti vave kumirira kuti bazi rinoongorora mabasa ebato kana kuti komisariat ripedze urongwa hwekuti ndivanani vachakwikwidza musarudzo dzemaprimary Politbureau isati yatora matano. Vakawanda vari kutaura neStudio 7 vanoti havasi kufara nezviri kuitwa mukusarudzwa kwevachamirira bato nekuti hapana jekerere. Vakaya Moyo vativo dzimwe nyaya dzakurukurwa nhasi dzinosanganisira nyaya yekutambira gwara rezvavanoda kuita vakakunda kana kuti election manifesto uye mbatya dzekutsvagisa rutsigiro. mukuzeya nyaya yekunetsana nezvesarudzo dzeprimary. Tabata munyori wezvemutemo muzanu PF vari nhengo yepolitibiro vamunyaradzipo mangwana kuti vajekese zvinodiwa kuti munhu akwikwidze.
Munhu anobvumidzwa kukondesa maelections ama councillors anenge ari akaita nhengo yemusangano pa district level for at least 5 years. Uyezve unofanira kunge usina problem yenyaya dzediscipline, usina mhosva dzauri kunenerwa. Saka as long as wakaita 5 years uri pa district level, unokwanisa kukondesa maelections kubva pana councillor kuenda pa provincial council, kuenda pa member of parliament ne women's quota. Vese vavava as long as wakamboita nhengo yedistrict for 5 years, unokwalifya kuva nhengo yezanupf pama primary election. Asi kana uchida kuita senator, unofanira kunge wakaita nhengo yecentral committee kana kuti national consultative assembly ndo anobvumidzwa kukondesa zvigaro zvokusenate.
Ko, zvatiri kunzwawo kuti vamwe vakuru vari kumbotora macv vachimboda kutiza navo vachiona kuti ndanani vari kukwikwidzana navo, iri kugadziriswa sei nyaya iyoyo?
Isusu tinoti munhu wega wega anofanira kuendesa CV yake kuprovince kwaanobva. Saka paunoisa CV yako unofanira kupuwa receipt yokuratidza kunzi waisa CV yako pakati. Kana CV yatambirwa, hakuna CV inoraswa. Even ukanzi hauqualify, CV yako inotouya ku National Elections Commission. Musangano wezanupf wakaseta an independent elections commission iri made up vanhu vakamboita vakuru vomusangano vasisiri active musangano, inochewa nanational komisa wedu.
Inyaya yamabata-bata were mupolitibiro nhasi yevachakwikwidza vakamirira bato musarudzo idzi?
Hongu, asi politibiro yangu pachisungo chokuti ngationi kuti zvakataurwa masteps anofanira kutorwa ese aitika. Saka nokudawo kuti maripoti asati apera kugadzirwa kubva nyika yose, nyaya yanzi inofanira kuzopinda futi mupolitibiro iri kuteera ichaitwa next week.
Munyori wezvemutemo muzanu PF ari nhengo yepolice bureau vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti urongwa weguta ravo hausi kufamba zvakanaka nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kusavapo kwemunyori weguta, mitemo inosunga meya weguta Mbira Dzakondo pamwe nekuondomoka kwehupfumi. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro pemamiriro eguta muHarare nhasi, meya weHarare vaBernard Manyenyeni vati kunyange hazvo guta reHarare rakatarisira utungamiriri hutsva gore rino, hapana chinobuda kana guta risina meya vane masimba, pasina mari uye kusavapo kwemunyori weguta.
Chataura nenyaya yeservice delivery, tichiti service delivery charamba yakambunyikidzika kana tisina mari. Kana tisina utongi wa executive mayor anokwanisa kuita mama decisions, anokwanisa kungoti ipapo chingachidai chingachidai tikuda executive mayor, tikuda masimba edu edevolution ari constitution atanga takambunyikidzwa pamakore mana nemakutosvika makore mashanu atanga tiri mukanzu. Hatisi kwanisa kutsvaga town clerk weguta, tatotanga kushambadza zvakare kuti tikuda town clerk. Town clerk ndiye munhu anomhanyisa kuti mabhina atakurwa here, marara atakurwa here, mvura yagadzirwa here, yacheneswa here. Ndo basa ra town clerk, asiro basa ra mayor. Saka tikanga tisina munhu iyeye zvataita izvozvo takotarusa makore mana tisina munhu iyeye anokamanisa kanzu, zvinotadzisa kuti tiite service delivery yatiri kuda.
Vamanyenyeni vati pamakore mashanu avanga vari panyanga, dambudziko guru ranga riri kupindira kwehurumende munyaya dzemakanzuru, vachiti vanga vachibvutirwa masimba zvichivatadzisawo kuzadzikisa zvido zvevagari.
Zvaka zvakasungwa ndechekuti bumbiro remutemo rinonzi constitution yenyika ino rinotipa masimba ekutonga guta reHarare, zvisanganisira kupinza nekuburitsa vanhu mabasa, kutenga midziyo nemishonga nezvezvinodiwa muguta. Pasi zvese izvozvo tinoona hatina masimba ayo, tinoabvutirwa nehurumende. Kusarudza kwatown clerk, munhu wedu, mushandi wedu, ndisinofanira kumupinza basa. Ivo vanoti tipei mazita, takupai mazita. mazita, tawapa mazita wazosarudi. Sisi takapo wa mshore basa, tika shunguruzwa, iyo waka shunguruzwa kwa zingwa basa. Tika zopava wa mashakada, tika mazita wa mashakada ni mamu, kutumange vari wa wangangu ita, town clerk, waka novaramba. Saka hapana kwa chuku yenda chinamba chinge, ndisi tukutonga guta, ilo tukutonga ni local government body. Atuna zoze wakuta, atina mkana, ukutonga guta, zatupa wangeti chita.
Asi vamanyenyeni vabvumawo kuti kuuya kwehurumende itsva yava Emmerson Mnangagwa kwaumbawo ukama huri nani pakati pekanzuro yeHarare nebazi rinoona nezvematunhu. Kunyange hazvo vati pave neukama huri nani nehurumende, vatiwo ukama huchawo hauna zvibereko zvati zvavepo.
Kuuya kwaminista Munyowani napermanent secretary Munyowani kwavandudza kaukama mbichana pane kurwisana kwakanga kuripo kare na minister vanga varipo. Saka tongotarisira wasati taona zvakawanda kuti kunonzi new dispensation, pane sati taona new dispensation kwa iri ngeri manya kune dzimwe nzvimbo nezvimwe zviri kuitika zvemuhurumende, asi kulokal government hakuna chati taona.
Vamanyenyeni avo vanoti havasi kuzomira zvakare musarudzo dzegore rino vakurudzira kuti vagari vemuHarare vasarudze makanzuro anonzwisisa kufamba kwemabasa eguta kuitira budiriro. Guta reHarare semamwe maguta munyika rakatasana nematambudziko ekuwanisa vagari mvura yekunwa yakachena, kutakurwa kwemarara, vatengesi vemumigwagwa, kushaya mari pamwe nekurwisana nezvirwere zvinokonzerwa nemvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gamba rakarwira rusununguko rweSouth Africa amai Winnie Madikizela Mandela varangarirwa nhasi muOrlando Stadium kuSoweto, vanhu vachiti vacharamba vachirwira rusununguko. Amai Mandela vakashaya svondo rapera vava nemakore makumi masere nerimwe. Mukuru weFacebook Mark Zuckerberg vaudza nhengo dzedare reparamende muAmerica kuti dandemutande reinternet rinoda kuti rive nemitemo inoribata. VaZuckerberg vanga vachipindura mibvunzo kukomiti inoona nezvemitemo. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti rinogamuchira mashoko ekuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvakange zvaenda kumusha zvakamirira magwaro azvo zvakazopiwa mazuva mashomanana ekugara muSouth Africa pazvakadzoka. Vanoona nezvekurongwa kwezvinhu musangano reZimbabwe Exiles Forum, amai Diana Zimbudzana, vanoti vanhu vasadzoke kumusha kana mazuva avo apera, asi kuenda kunobvunza pamire magwaro avo. Vanotizve gore rino bazi rezvinoitika muSouth Africa rakabuditsa magwaro anoita makumi mana ezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe. Amai Zimbudzana vaudzawo tanonoka wandi weStudio 7 kuti vanhu vanofanira kuti vaende kunotarisa kana magwaro avo ava kumahofisi aya.
Takanzwa kuti pane 40,000 avakagadzira, saka vakuatumidzira kumaofisi kwakaaplaira vanhu kuti vanhu vakwanise kunotora.
40,000 yamunoreva mapemits akabvumwa ari kupiwa vanhu
mukutaura kwavo ndo zvazvinoreva.
Sokuziva kwenyu pangave nevanhu vangani vakaaplaya vakanyorera kuti vawane mapemits akadai.
Namba chaiyo chaiyo haisati yanyatsobuda.
Saka chavakuitika kubva pari zvino chii?
Kubva pari zvino taakuchimirira kuti tichiona vanhu vese vanenge vapiwa. Panenge vanenge vapiwa, tinozoda kunzwa kune avo vatina kuwana kuti tive neruzivo renhamba yacho. Asi kazhinji kacho zvinowanzoitika Home Affairs inowanzoti kana ichinge yapedza kupa vanhu mapemits ayo inobva yazotaura vanhu vatakapa vangani uye vanhu vakanyima vangani. Vanozovataurawo zvine nhamba yevanhu vakaapuraya kubvira pekutanga.
Mapemits aya akasiyana sei nemamwe anga achimbopiwa vanhu manguva yapfuura iyi?
Mapemits aya anopiwa maZimbabweans akati siyanei nemamwe mapemits anopiwa vamwe vese nenyaya yekuti zvinodikanwa pakuapuraya mapemits aya anobva maZimbabweans zvanga zviri zvishoma. Vaingoda tsamba yekubasa kana uchienda kubasa nepasipoti yako inenge ichine mazuva, koita kana uchienda kuchikoro pamberi kuchikoro nepasipoti inenge ine mazuva, kanawo uchinge uine kabhizinesi vanga vakudawo tsamba yekuti une bhizinesi rawakanyoredza nepasipoti nemazuva. Asi ukatarisa mapemits arimo mutemo Immigration Act anoda zvinhu zvakawanda. Asi mapemits aya aripo ari kuuyaiye zvino kumaZimbabweans avane akabvira 2010 haana kunyanyosiyana zvikuru nekubvira pachitanga. Changosiyana kuwanda kwezvimari, muna 2010 aiva mahara 2014 anga 870 iye zvino anga akuita 1120 saka anga ati dureji mbijana.
Mapemits aya munoti anosvika 40,000 ndeyamaZimbabweans badzi here?
Ngongu 40,000 ndeyamaZimbabweans badzi nekuti ndo mapemits anopiwa neHome Affairs akatoti one day. Saka emaZimbabweans aya anonzi maZimbabwe exemption permit ndo imwewo yemamwe mapemits avano. Saka aya anopiwawo maZimbabweans mapemits anongotarisana nemaZimbabweans yes. Panhamba iyo yatakanzwa kuti mapemits abuda i40,000 hatisati taziva nhamba yevakaapuraya vese.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exodus Forum, amai Diana Zimbudzana vachitaura pari parunhare muPretoria, South Africa, naTanonoka Wande weStudio 7. Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika dzinoti kuwanda kuri kuramba kuchiita mapato anopikisa kunoratidza utongi hwejekerere, asi kunogona kupawo ZANUPF mukana wekukunda musarudzo dzegore rino. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Komishen inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti pane mapato anokwana 110 ezvematongerwo enyika anyoresa kuti anoda kuve nechekuita nesarudzo dzegore rino. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti mapato anenge aumbwa anosungirwa kuzonyoresa kukomisheni yavo vachiti chavanoita chete kutarisa mabumbiro emapato aya, asi havakwanisi kuarambidza kuti asavepo.
Mutemo wakanangana nekugadzira mabato anokwikwidza kusarudzo mutemo wakatirerukei pakugadzira kwamunoita bato renera munenge muchida kugadzira. Chero munhu ari muzvarwa wemuno muZimbabwe ane kodzero yekugadzira bumbiro remutemo wake webato rake raari kuda kugadzira, nekungotinyorera isu kuno kuZimbabwe Electoral Commission achitizivisa kuti agadzira bato rake rine zita rinonzi chakati. Kana taitwa saizvozvo, isusu tinotora zita riya netsamba yataudzwa toisa matinochengeta mamwe mapepa emapolitical parties, tobva taisa muyatinoti database yedu yemapolitical parties kuti kwatione bato idzva riri kuda kukwikwidza kusarudzo rinonzi bato rinonzi zvakati.
Asi nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vataka vafira zhou vanoti mapato anopikisa mazhinji ari kuumbwa neZANUPF kuitira kuti paite sepane utongi hwejekerere munyika.
Mamwe mapato aya anenge anotovedzewa zvikuru sei nebato riri kutonga reZANUPF vanotovedzwa vakatoproducer in a way yokuti vanenge vasingadi kuintroducer mareforms Saka kana wasingari kuitoisa mareforms kana mapato makuru anopikisa akaramba kukondesa achiti hapana mareforms zano inozongotaura kuti zvino tinganetsekana mapato maviri here isitine mapato anosvika 112. Saka ndinoona sekuti aya mapato akatoveza nezanu PF and inongovawo image wo inongori zanu PF.
Vazhou vanoti mapato anopikisa anoratidza kuti ane rutsigiro rweve ruzhinji mashomanana.
Opposition political parties chaiyo chaiyo ariko mashoma zvikuru kwazvo haapfuuri 10 ari genuine opposition political parties. Saka maopposition political parties akakuraya anoita sokuti alliance akasiya yaitwa navamogen tsvangirai kana kuti MDC alliance ine mapato 7 kozotiwo mai mujuru ndo vatingationda vamwewo vari serious seopposition. Tobva ipapo handione vamwe vanganzi vari serious paopposition political parties.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vavivid gwede vanoti kuwanda kuri kuramba kuchiita mapato anopikisa kuri kukanganisa urongwa hwekuti mapato anopikisa aite chirwirangwe musarudzo dzegore rino. Kunyange hazvo achiti kumuka kuri kuramba kuchiita mapato anopikisa kuchiratidza utongi hwejekerere.
Mapato akawanda anopikisa anokwanisa kukanganisa nyaya yekuti chirongwa kana kuti chimapato anopikisa chofamba sei. Takaona kuti mapato anopikisa anga achizama chose nguva inoiyi kuti vave vaine mubatanidzwa, asi kuti mubatanidzwa iyoyoyo haichabudi nenyaya yekuti mapato vamwe ari kubuda achibva nekokoko amwe achibva nekokoko kusingaoneki kuti ari kuenda kupi. Asi hazvi haisi mhosva tigare takapachenesa ipapo kuti munhu apfume kana kuti aumbe bato rake akuvidze musarudzo. Ndo jekerero yacho, ndo demokirasi yacho.
Kunyange hazvo mapato anopikisa mazhinji akati anoda kuve nechekuita nezvesarudzo dzegore rino, mapato mashomanana ndiwo ari kusimudza musoro panyaya yekuda kwavo kuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe zvakamirira magwaro ekugara muSouth Africa anozivikanwa nekuti Zimbabwe Exempt Permit. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzekuRwanda dziri muZimbabwe, umo dziri kupanga mazano hurumende pamwe nevemabhizimisi. Nyanzvi idzi dziri kuita hurukuro nevakuru vakuru vemuZimbabwe pachitariswa nzira dzekuti Zimbabwe ingakwezve sei vemabhizimisi vekunze. Ari kutungamira chikwata chekuRwanda ichi ndimu zvare Claret Akamanzi, vanova mukuru weRwanda Development Board. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga we Studio 7 abata mukuru wesangano rePericon Global Fund Managers va Persistence Gwanyanya kuti tinzwe maonero avo.
Rwanda ingangonzi panyaya kukuenderana kwenyika zvinhu zvaingaenderana neZimbabwe maopportunity mikanwa irimo yemainvestment iri kuRwanda. Kune maopportunities ariko ekuinvesta zvimwe chetezvo muZimbabwe. Tine mikana yakawanda chaizvo chaizvo, mikana yemune zvekurima, mikanwa yemune zvekucherwa, mikanwa yemune zvionwa matourism, mikanwa yakasiyana siyana kuinfrastructure cha nezvimwe zvakawanda wanda. Ndo fananidzo ingangovapo pakati peRwanda neZimbabwe. Pane mikana iripo.
Nyika yeZimbabwe yokumbira vekuRwanda kuti vauye kuzobatsira kudzidzisa kuti zvizvi ngaitwe neZimbabwe kuenda kumberi. Imo muZimbabwe mamurumu hamuna here kuvana mazvikokota nenyanzvi dzezveupfumi vangagone kubatsira hurumende yeZimbabwe?
Ndo imwe nyaya yakakosha nhasi muno muZimbabwe yekuti nyangwe takatarisa Rwanda maitira yakaita kuti nyika yayo upfumi hwayo wayo uwe pahuri nasi iwe nika inofarirwa kuti vanhu vange vachisa mari munyika iyoyo yakatanga nekuzvinzvera sekuitira kunoita dzimwe nyika dzese dzese kuzvinzvera kuti tisitakamira pati zvatinazvo ndezviti kana tichida zvakadai tinoita sei nepatiri chaipo chaiko kuchimiro chedu ndo zvimwe chete izvo zvinokurudzirwa kuti Zimbabwe itange nekuzvinzvera chokutotanga ichocho chokumhanya kuRwanda tisati taita kunopedzeredza muno munyika kuti vanhu tinavo here vangaziva zvinodikwa kuti nyika inde pachinhano chepamberi tinangoti hongu navo vanhu vakawanda nayo capacity iyoyo asi haisati yakunatsokushandiswa zvakanaka
Nyanzvi mnyanzvi zveupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Standikile Mhlanga munaudze isiNdebele.
Sokuisika December.